varimi ava vanoti pamusoro pekukukurwa kufetereza yavanenge vaisa mvura iyi iri kuvatadzisa kuri sakurawo. Vanoti kunyange murimi akaisa mishonga yekuuraya sora hushande nekuda kwemvura yawandisa. Mumwe murimi wekumutora shanga vaAntoni Zunzanyika vanoti mvura iri kuvatadzisa kuisa fotereza zvekuti chibage chavo chatsvukuruka.
Mvura iri kuyeredza iri kusurudza fertilizers nekukasika zvakanyanya. Ikanda nhasi mumunda unofungwa kuti inoshanda. Chinosvibira svondo rimwe chete. Rechipiri chatsvuka futi nekuti mvura yasuka fertilizer iyo.
VaZunzanyika vanoti rimwe dambudziko rave kukonzerwa nekuwanda kwemvura, kuwanda kwesora muminda iro rinodyawo fotereza shoma inenge yaiswa nemurimi.
Sora riri kurieta zvakanyanya nevakaita maherbicide efekti yavo inoita shoma nokuti inotsukwa futi nemvura. Sora racho robva ratanga kukura richidya fertilizer shoma yavakaita iyoyo. Makwipo acho nembeu haana kuiva zvakanaka.
Mumwe murimi wefodya kumhangura vaInnocent Gwenya vanoti mvura yakawanda iri kukonzera kuti fodya yavo iite makonye sezvo vari kuti vakafirita mvura yobva yanaya mushonga usati washanda.
Zvaisaishama ndezvekuti mvura ikawanda so pakazongoita kazuva chete kana munda mana makadzinza mvura fodya yese iri kuipa. Inoibva panongoenda mvura chete yobva yaibva asi yakanga yatoibva kare yato.
Sachigaro werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepi jiti vanoti mvura iri kunaya kamwe chete munguva pfupi zviri kukonzera kukurwa kwevhu muminda. Amai jiti vanoti mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafotereza zvichikonzera kukwira kwezvekurimisa.
Mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafertilizer zvichireva kukwira kwezvekurimisa pachirimwa zvinodhurira varimi.
Amai jiti vanoti kuwandawo kwemvura kunoita kuti fodya ikurumidze kuibva nguva imwe chete zvinozoita kuti varimi vasina mipanda yakakura yekuomesa fodya yavo varasikirwe nefodya yavo iri muminda.
Zvirimwa zvakaita sefodya zvinenge zvoibva nekasika zvichiita kuti varimi vasina mabhana akakwana varasikirwe nefodya yavo. Ndinokurudzira varimi kuti vasarime mabani kunyanya kana vanzwa kuti mvura ichawana.
Nyanzvi dzinotiwo varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuitira kuti zvivabatsire kana vachinge vawirwa nedambudziko rinoparadza zvirimwa zvavo. Saga refotereza rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengwa nemadhora makumi matatu kusvika pamadhora makumi mana ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.